manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 5/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango. Vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica kwaDonald Trump vanokumbira dare redunhu reGeorgia kuti rirarise mhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera zvakare mubatanidzwa weCommonwealth. Izvi zvinotadzisa Zimbabwe kudzoserwa mugungano iri umo mayakabuda mugore ra2003 mushure mekunge yambomiswa kuve nhengo muna 2002 nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Kunyanga hazvo munyori mukuru weCommonwealth amai Patricia Scotland vakakurudzira kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika 56 iri, Britain yati Zimbabwe haisati yazadzisa zvayakakurudzirwa kuti iite nechikwata cheCommonwealth chaiongorora sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Britain yakurudzira kuti kuitwe imwe zvoongororo gore rinouya ra2025 yekuona kuti Zimbabwe yave papi nekugadzirisa zvinhu munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJenfan Muswere pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboudza zvavo Studio 7 kuti Zimbabwe yagara haina shungu yakanyanya yekudzokera mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Maonero ari kuita Britain ndoo maonero andagara ndichiita. Nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano reCommonwealth. Saka isu patakatonzwa seditariyeti yeCommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke, ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona, nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana. Ukatarisa sarudzo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo. Tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapata anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete nevaya vano vemasango anakazvimiririra yatingati civil society, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungoshungurudzwa. Saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzokere muCommonwealth. Saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain.
Saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave parinani vaizvitora kupi?
Mamirira akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe asininga anogona kuita kuti kuti arikuona ari kure asanyasoona kuti zvinhu zvakamira sei nekuti picha inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka hapana matambudziko saka anenge asina kunyasoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyasomupa zviri kunyasoitika chaizvo chaizvo anogona kufunga kuti apa pana zveshokwadi pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muzimbabwe asi chokwadi chaicho chaicho ndicho chabuda pakutaura kwebritain kuti ayo hapana chachinja
zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi munoona kunge pane zvinenge zvachinja here
aiwo hapana chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo asi ari kunze anofanira kushandurwa saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga aina maelections ainohwina ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobuda musimba akaunti inoruza simba saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita saka ini maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja
vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe pakugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango inosanganisira masekesa uye zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa. Mushandira pamwe weNyahunure Bushmeal Production Cooperative uri kuwana rutsigiro kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevarimi vakaumba mushandira pamwe uyu vaFelix Pawandiwa vanoti mushandira pamwe wavo uri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vanowana zvekudya zvemombe dzavo. VaPawandiwa vanoti mukugadzira chikafu chemombe ichi vanosanganisa michero yemusango yakasiyana-siyana inosanganisira masekesa, muchukutu, mangara, zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa nemimwewo michero.
Vanhu vanodarika 3,000 varuya nemukutauka 7 months inhau yekuti taifanira kunge tichiita double the figure or times 5 but nenhau yekuti bushmeal yacho iriko gori yakaita shoo kuna kunyatsonaya sakamaa saka zvinoafekta zvakari production.
Imwe nhengo yeNyahunure Bushmeal Production Cooperative, amai Patricia Gwashavanu, vanoti kuburikidza nechirongwa chekugadzira chikafu chezvipfuwo zvaashandirwa upenyu hwavo sezvo vave kukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro.
Nokuti takuona mari dzokuendesa vana kuchikoro. Zvange kwandira hangu vana vangu vazhinji vandakazvara kumashuroko tisati ndaamupurezidenti inei. Vese vaipera madhiresi. Pati zvinezvi ndotenda mari kuti ndine mwana ari kunyorawo gore rinokutendera kusekondari zvaasati zvangoitika kumashuroko nokuti izvi zvaangu.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvipfuwo vaWisdom Gunzvenzve vanoti chikafu chezvipfuwo chinogadzirwa nemiti yemusango chine utano hwakanaka asi vaGunzvenzve vari kukurudzira varimi kuti michero yemusango iyi inoda kunyatsosanganiswa zvakanaka uye kuikuya iri pamwe chete kuitira kuti zvive nyore kuzvipfuwo pazvinenge zvave kudya chikafu ichi.
Monkey bread, just like maybe the acacia pods, we can be talking about 12-15%
kuna tichitaura nezvemasekesa tikutaura nezvemuchero unopa utano kuchikafu chezvipfuwo ungasvika pakati pechikamu chegumi nembiri uye negumi neshanu kana kuti 12-15% crude protein asi izvi zvinoda kusanganiswa nechibage kana nesora kana zvimwewo zvazvo.
Saga rimwe chete rechikafu chezvipfuwo rinorema makirogiramu 50 rinotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vanoti vari kufara zvikuru nekuponeswa kuri kuitwa zvipfuwo nechikafu chiri kugadzirwa nemushandira pamwe uri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
And so as we went went out to the community to see the results of the project, we saw that
patakaenda kunyaunure takaona kuti zvipfuyo zviri kuponeswa panzara iriko gore rino kuburikidza nekugadzira chikafu chepamusoro ichi. Uyu ndemumwe mucherechedzo wevana veZimbabwe vari kuita mabhinda uku ekugadzirisa matambudziko munharaunda mavo vachishandisa zvinhu zvidoko kuburikidza nerubatsiro runobva kumusinda weAmerica muZimbabwe.
Muzinda weAmerica wakabatsirawo chikwata ichi nemishini yekugaya chikafu chezvipfuwo nekuisawo magetsi esola. Muzinda weAmerica wakabatsirawo zvekare nemushini wekugadzira mafuta ekubikisa. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona senzira yekuwanisa zvipfuwo chikafu. Vanotiwo kusvika muna gumi guru gore rino hurumende yaponesa mombe zviuru zana kana kuti 100,000 kubva munzara.
We have also mobilized this government 15,000 metric tons of silage.
Takatsvaga nekuunganidza chikafu chemombe chinosvika matani zviuru gumi nezvishanu icho chakaendeswa nemarori kumamisha kunoponesa mombe. Takadzidzisawo vanhu vekumaruwa kugona kugadzira chikafu chezvipfuwo.
VaMasuka vanoti mombe mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose dziri panjodzi yenzara. Kumatunhu ekumatebeneland south varimisi vakazivisawo kuti mombe dzinosvika zviuru gumi dzakafa kubva patanga nzara gore rino, asi vaMasuka vanoti mombe zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 chete ndidzo dzakafa kubva patanga nzara kusvika mumwedzi wagumi guru gore rino. Sangano reDrought Action Committee rakaburitsawo gwaro rinoti mombe mazana mapfumbamwe dziri kufa pasvondo rega rega kumatunhu ekumatebeneland south, asi varimi vakawanda vari kutarisira kuti dambudziko rechikafu richapera sezvo mvura yava kunaya munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Costa Nkomo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont nhasi vakumikidza dura repadande mutande rekuchengetera mashoko ari pamusoro pezvinhu zvechinyakare zviri munzvimbo dzinochengetedzwa zvechinyakare kana kuti mamuseum kuburikidza nehomwe yemumiriri weAmerica yeAmbassador Fund for Cultural Preservation. Muna 2020 homwe iyi yakapa mari inoita zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica ku National Museums and Monuments for the Zimbabwe Museum of Science kuti iumbe dura repadande mutande senzira yekuchengetedza nayo zviuru zvezvinhu zvezvinyakare zviri mumamuseum yemunyika yose. Chiziviso chakakosha. Vateereri, mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu paWhatsApp channel iyi, endai paWhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya bhatani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe paWhatsApp VOA Shona channel. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kennedy Masie vanoti vanoona chikumbiro chevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti mhosva yavo yavari kupomerwa mudare reGeorgia Appeals Court yekuda kupidigura hurumende iraswe sechinogona kutambirwa. VaTrump vakasvitsa chikumbiro ichi kudare iri nezuro. VaMasie vanoti izvi zvinoenderana nemutemo webazi rezvemitemo muAmerica uyo unoti mutungamiri wenyika haagone kubatwa nemhosva kana ari pachigaro. VaTrump vakanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mugore ra2020 apo vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna 2019 dzavakakundwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden kunyanga hazvo ivo vari kuramba mhosva iyi. Dzimwe mhosva dzavo mbiri dzakatoraswa kare nebazi rezvemitemo mushure mekukunda kwavakaita musarudzo dzegore rino. Ngati nzwe urukuru ya itwa na Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 na vama CNN zvinyaya iyi.
Kumbire chaita na Donald Trump through maloya zavo, I think chikumbire chatagara chizwa chawo ya pitezo vachitarisirwa kuti vachaya ri president next year. Kutongwa kwavo kwagara kuchanetsa saka chikumbire ichi hatingati chingave chichishamisa nekuti mutemo muAmerica unotaura kuti a sitting president haafaniri kuva achiprosekutwa.
Tichiona zviri kuitika munoona tichitambirwa here chikumbiro ichi?
Handioni senge pangave pane imwe nzira yokuti izvi zvive zvichienda but ndoona sekuti chikumbiro chacho chinogona chaitwa chikuva chakukurumidza kana chichirambo wacho havanenge vachitaura kuti ivo vaDonald Trump havasati vava president saka havakwanisi kuva vachikonsidera nyaya idzi but tichitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzatobviswa pamatare kune dzimwe nzvimbo ndoona senge kuti ikoti inogona kutambira chikumbiro ichochochi vachitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzakabviswa nekuda kwokuti vakahwina maelections.
Pane zvingadzidzwawo here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwe dzemuAfrica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi kuna vaDonald Trump?
Hongu izvi zvinongotadza kuti masystems emuAmerica especially when it comes kumainstitutions anoshanda and tiri kuona kuti ivo pavakabva pachigaro kunyange vavo vanga vari one of the most powerful person in the world in America munomu vakawanikwa vachimira pamberi pematare vachinzi vakatyora kubumbiro romutemo and nyaya dzavo kunyanyika hadzo dzakatoradzo nguva kuti dziende pamatare tikuonawo zvekare kuti sezvo vadzokowo zvekare paupresident mainstitutions aya anoprotecta yatingati office of the president saka ndosaka takuona kuti nyaya dzavo dziri pamberi pematare dzofanira kuve zvichibva. Izvi zvinhu zvinova zvakasimbiswa nekuti mainstitutions haatarisi kuti ari kutonga ndiani anotarisa kuti tradition yavo yokusimbisa yatingati democratic tenants inofamba sei saka izvinhu zvokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti vanhu nange vapinda muchigaro havafanira kuva vachiinterfera nemainstitutions anofanira kusiiwa achirega achiita basa ravo kuitira kuti nyango pakapinda ani zvake pachigaro choupresident hazvikanganisi yatingati kusimba kwemainstitutions anoita kuti vanhu vave vachiva neconfidence muhurumende.
Tingati izvi zviri kuratidza utongi hwejechetere here imomuno muAmerica?
Hongu zvinoratidza utongi hwejechetere because iyi mitemo yanga yagara iripo and mitemo inobvumwa nevanhu vese saka izvi zvinhu zvatingati zvingave zvichinzi zvinhu zvinyuwani zvinhu zvagara zviripo ende zvinhu zviri kusimbaradzawo zvekare utongi hwejechetereo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kenneth Masie vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nhasi kuti yatemera zvirango makambani ekuAmerica pamwe nevanhuwo zvavo vemuAmerica nemhosva yekutengesera Taiwan zvombo. Beijing yakurudzira America kuti imise kutumira munongedzo usiwo mushure mekunge mutauriri wedare reparamende vari veRepublican Party vaMike Johnson vataura panhare nemutungamiri weTaiwan vaLai Ching-te. Israel inoti gwaro idzva rakaburitswa neAmnesty International riri kuipomera mhosva yekuponda vanhu muGaza nderemanyepo uye rinonyengedza. Israel yashoropodzawo sangano rinorwira kodzero dzevanhu iri ichiti rinonyadzisa. Amnesty International iyo iri kuLondon yaburitsa gwaro nhasi umo iri kuti Israel nemauto ayo vakatyora chibvumirano cheUnited Nations cha1948 chinoshoropodza kupondwa kwevanhu cheGenocide Convention. Apo mapato anopikisa ari munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti muSadik ari kuchema kuti bato riri kutonga muZimbabwe reZANU PF riri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika, Bato rezanu PF rinoti richaramba richidzivirira mapato akaunza rusununguko munyika dziri musadik arinoti ari kurwiswa nenyika dzekumawirira. Vachitaura nenhepfenyuro ZFM Stereo, mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF Vafarai Marapira vakati vamwe vekumawirira vari kurwisa kwazvo kuti vaise dunhu resadik pasi penyika dzekumawirira vachishandisa mapato anopikisa. Bato rezanu PF riri kupomerwa nemapato anopikisa ari munyika dzinoti Mozambique, South Africa, Botswana neNamibia, mhosva yekupindira musarudzo dzenyika idzi richitsigira mapato akaunza rusununguko. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavhadza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nekubvunza Dr. Mavhadza kuti vanoti kudii nemashoko avamarapira aya.
Zanu PF yagara iri munzwa munyama yeThe West, saka vaona kuti vatadza kuivhiringa kana kuibvisa kana kuita iya yatingati regime change. So nekuda kwaizvozvo vari kuedza kubhadhara vanopikisa hurumende, vanopikisa varwi verusununguko venyika dzekumadokero, venyika dzekutsanhuru kuAfrica. Saka SMA freedom movements ari under attack kubva kumacolonizers edu ekare neshamwari dzavo. Hondo haina kupera patakawana rusununguko, vakaedza nepavanogona kuti vangatibvisa sei murusununguko. Nekuda kwaizvozvo vari kuita kuti vamwe mapato anopikisa hurumende yerusununguko yenyika dzakasiyana-siyana abvise hurumende dziri pachigaro kuti vagoisa vanhu vavo mapapeti. Saka vakasarudza mapapeti avo aya pachadambudziko rekuti vatadza kuzungunutsa nyika yeZimbabwe neNamibia neTanzania. Saka zvavakuita iko zvino kwakuedza kupasanusa Zimbabwe kubva kune dzimwe nyika, vakuda kugadzira zanu PF kuti ionekwe semuvengi wemamwe mapato, kuitira kuti kana mamwe mapato anopikisa dzimwe nyika apinda muhurumende anokwanisa kushandisa hurumende dzavo kubvisa zanu PF pachigaro.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavhadza, hanzi pane urongwa hwekuti zanu PF inge ichikanganiswa kana kubviswa kuburikidza nemapato anopikisa muSouthern Africa, West Africa neCentral Africa.
Zanu PF musangano uri kutiza mumvuri wavo, nokuti vari kuziva kuti vatadza kutonga, havasi kugona kutonga. Vanozviziva kuti vana veZimbabwe havachavada. Vanozviziva kuti mutungamiriri wavo naiyo zanu PF iri kungopinda pachigaro nenyaya dzekubirira sarudzo, nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu, vachitinha vanhu kuenda kunovhota, vachirova vanhu, vachityisidzira vanhu kuti vanovhota vachivavhotera ivo. Saka vanhu vari kutotya kare kuti vari kuziva kuti mangwana kana zuro iro rinoteera iro vanenge vabviswa. Asi ndonyaya kushamisika nezviri kutaurwa navamavaza kuti kune nyika dzoda kuita regime change, especially ana America nana Britain. Asi nyika idzodzo ndo dziri kuita kuti Zimbabwe irarame. Nyika idzodzo ndo dzinoti ana Mavhadza nana Munangagwa nevanhu vavo nevamwe vese vanomhanya usiku vachinokumbira mari. Ukatarisa mari zhinji inopinda muZimbabwe, inobatsira Zimbabwe, inobva kuEurope, inobva kuUnited Kingdom, inobva kuAmerica. Vakamboedza kuita look east police, vakaenda kuRussia, vakaenda kuChina, vakadzoka musoro ikoko kweimire. Saka ngavanyarare kuita basa rekutukirira America neBritain Muscat manheru vachienda kunokumbira mari ikoko.
Dr. Mavhadza, pane munongedzo here unorakidza zvamuri kutaura zvokuti pane vari kuda kurwisa kubvisa zanu PF pachigaro? Tichiona kuti ndimi munonzi muri kutopindira kwete kuti muri kudaidzwa kunyika idzodzo.
Chokutanga vanofanira kuziva kuti hatingopinda munyika dzevanhu tisina kukokwa. Pane kuwirirana kuripo pakati pemapato ese akarwira nesununguko. Ini munoona pakaitwa sarudzo kuAmerica, Britain yakatumira nhengo dzinopfuura 400 dzeLabour Party kuti dzikambenere bato ravaKamala asivakazoruza havo. Kune dzimwe nyika dzinouyawo dzichikambenera mapato avanowirana nawo, zvinobvumirwa, hazviratidzwi. Saka hapana chakaipa kuti zanu PF ipinde munyika ichitsigirana nevainowirana nayo. Asi yesi munongedzo uripo unoratidza kuti zviri kuitika izvo kuti munhu wese akundwa akungonongedzera kuZANU-PF. Zvino kuti pane takaturikwa, pane vari kunongedza vari mumumvuri vanofunga kuti hatisikuvaona asi tiri kuvaona. Zvino zviri pachena kuti vavenge vari kushandisa vanopikisa hurumende kuti vakwanise kurwisa bato reZANU-PF kuti vari tadza.
Vadzokora nazwa kuchiseka pavachitaura vamavhaza pindura itinzwa.
Nhema dzacho dzazonyanyisa. Shuwa murume mukuru kuuya kuzotaurira mhuri yeZimbabwe nhema dzakadaro. Nhema dzekutanga. Zatoda kugadzirisa vanhu vemuno muAmerica havabvumire kuti kubve kunyika vachiuya kuzokambena hazvibvumirwe.
Dr. Mavaza, chii chashanduka nhasi chekuti munge muchitanga kuchemwa nevanhu kuti maakupindura mune zvematongerwo enyika?
Changoshanduka ndechekuti mamwe mapato anopikisa aakubhadharwa nevapambi vepfumo vasiri kufarira kuona vana kana kuti vatingati marevolutionary parties achitonga kana kuti vachiona vana veZimbabwe kana vana veAfrica vachizvitonga vasinokuudzai kuti aiwa izvi hazviite kutungana kwembudzi.
Vadzokora, zvingagadziriswa sei kuti ZANU-PF isarambe ichipindira mune zvematongerwo enyika edzimwe nyika sezvamuri kutaura izvo?
ZANU-PF haitofanirwe kuenda kunopinda kune dzimwe nyika sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvibvumirwe. Iyo yacho haisi kukwanisa kuita sarudzo dzakatsarukana munyika mayo. Yanzwa nekurohwa, yanzwa nekudyiwa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vateereri tinoti makasimba here, makasimba here kunokoterera iti zvedu tiri pachoza pakrokostara. Zviro zviri kuitika muZimbabwe tinoona ngatei hazvisiri zvokubatana, kozi mazaro rataita muno muSouth Africa asiwa. President wedu taikumbiravo kuti nyika inake, nyika inakewo tikwanise kuitawo zviro zvinokonzerawo muZimbabwe, zvingava zvirimwa, zvingava kuitawo business. Tinoona ngatei zvinhu zvingafamba zvakanaka. Tari kwetiri kunoku hatina kumira zvakanaka kunoku.
Uku kuhurungwe, kuhurungwe East, kumashonaland West, kunzvimbo inonzi Marere. Marere vanhu vakahora kamwe chete kubva gore richitanga. Hatiri kunzwa kuti China yakati nematanho akati, kwabva mari yakati. Mari yese iri kupuwa hurumende iyi nezvinhu zvese zviri kubva kuna China nauiti. Vanhu vakangohora mapfunde kamwe chete kuMarere, hurungwe East, mashonaland West. Vanhu vari kutozhamba nenzara. So nzara yakatanga gore rapera, mvura yakasana vapinda 2024 pakupinda 2025 pasina kana kumboora kana. Handizivi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei pa ngapagadziriswe ipapo angaanokana kubvisiwa MP wachii kuzi vanhu vanofa nenzara vachi munhu anogara South Africa asi kuona kutonhwa nenzara kunouku kwaanotungamirira kumashonaland West.
Pastudio 7 muri sei ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing, ani ndozwa God knows best. Ndiri pano paperitoria, ndomumbirwa kuti meseji yangu isvikewo munzeo dzaamunaka kuti agone kutaurawanawo nehurumende South Africa. Zvaakuite mapurisa kunoko zvakashata, hazvisisina kunaka. Akuite basa rekubaya kwakazara maforena lese pakawandira maZimbabwe paya, apedzewo vhure mukuku dzaanhu kana kusipreya vanhu mapepa spreya osipreya vanhu anonga varambire mumukuku waya, vapedzewo tore zvinhu zvaanhu mafiriji, mametros, kapu ringawo bhiya angawo maempty ari mukuku dzavanhu, apedza opa vanhu vemunomu, apedza kuti torai murye, ngatiti madiro ajojina amapurisa emunomu achachimbafa akuti zvichimbafa.
Studio 7 mayadiku, inini nemubvunzo waanajonga kandimiri. Mubvunzo wangu uri pamuri imi vatori venhau vavaiti venhau ini. Kosei muchiti idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7? Sei muchidaro? Nokuti kana dzisinei neStudio 7 hamufanirwi kudzitora kudzivisa vanhu.
Ndiva chimbambanga parasinveka, ndoda kutaura pamusoro pavamuswere vakataura muonero wavo wakanaka chose, kuti vane mari dzavo vanochinjika mabhizinesi vakakona kuuya havo vogadzira mastadium mukati menyika yeZimbabwe vozopuwa zvishoma vanhu vechipinda chimagiraundi macho imomo. Tinoona ngatei muonero wakanaka iwayo. Kozoya ya gender violence inoitika mukati meZimbabwe aifi yakapera chikonzero, hakuna mabasa atinoshanda.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa wekommonwealth. Vamwe vagari vekwamutoko voita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo vachishandisa michero yemusango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndimi wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Tavoka Ncube.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 5 kumpalakazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho ukukhona lokudlala amaphrisibe bekhonona ayikho amanye amalima waba njengobhemi ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalathele ndona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngamaphrisibe.
ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kweUnited Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu.
Kulezinto akashabaphana kawamiswa but ama-postal overtaken hayi kubanzeli because bayake kwazathathela ama-councillors amabili apho ngawabanjwa izazi so kathesa abantu bahlayele evaleni.
Sihlaziya udaba lokuthi amanye amakhansila e-CCC kobulawayo athi kungacothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelele ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kweUnited Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu kuqala. Abaqoqa inhlelo zeCommonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. ELeBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo yeCommonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulinhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eLeZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhathana esedlileyo ukuthi eLeZimbabwe lamfutho wokubuyela kuCommonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume kuCommonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likazulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, into eziningi azikaguquki. Yize zihambelana lama-franchises yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana nathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende wethu ukuthi ziguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelana nama-British ukuthi sibe le-Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kutshukuthi imicabango yama-British iqakathekile ngoba ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus i-resolution yakhona esamansikhona isenze ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Nxa kule kukhona nokudlala ama-British bebekhonona angikho ukuthi amanye amalunga waba njengobhemuda o-Nigeria yaba ngaze bakhalakhele ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngama-British nxa kona bengavumelani angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye iindaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye, libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene ku-Commonwealth?
Awusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane le mithetho enika uZulu uzibuse uhulumeni wethu usuke asedo adonde imithetho eqondane lokhetho, imithetho eqondane le-information. Uhulumeni wethu uyahugula inyawo. Ngibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga, i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni wekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe. Siyazi khathesi iMozambique leNamibia bayakhalakhala bethi kuyongenela okuthiza weZanzibar ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhodabhoda amazwe asigombelele vele aze kwenza ukuthi ukuba lelungu lethu kuhluphe.
Umnumzana Rajesh Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe semanyane logatsha lukahulumende ole National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo, unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa, ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamashumi ayisikhombisa lanhlano, $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ezomkhathi ole Meteorological Services Department selukhuthaza uZulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyo naliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kuyo naliviki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Mwalukhasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo, kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi, endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka, uZulu engeza njani ukuze azivikele, njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo, ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu, njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Si ngabona kusiba lomahluko na ngumumo womkhathi ngeviki ezayo uZulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani.
Ngesonto mhlaziyisitshiya ngalombili kumpalakazi izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya kuthi kwezinye indawo lifefezi.
Unkosazana Nethi Malukasa ingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department. Sikoke laye ecingweni eseharara. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweLebotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abalamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelo zwe. Intelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron.
Umnumzana Phenyo Budale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe elandela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President, Advocate Duma Boko, has stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu. Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kweBotswana uzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangala maphepha okuhlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo nje ukuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kweBotswana. Umnumzana Sifas Chuma ungokhele kanishwe izalwane zeZimbabwe kweBotswana eZimbabwe community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza benganamaphepha. Xa sofika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiya kubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo. Kuwo ukuthi kulomuntu obekuqhathile engakubhadali kakusangene ndawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqhathile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona laba abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abeZimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe community in South Africa, umzala Nqabutho Mabhena uthi baphezu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe, sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umzana Mabhena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo elikondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
Umongameli Boko ulandela enyaweni zowaphuma ehlalweni umzana Mkhwetsi Masisi
wale nhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi kusungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kweleBotswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu awusela siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 zeHabron kweleBotswana.
Gesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa, owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia, ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso, wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok, lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. Ngumenyezelwe ukuthi nguye onqobileyo izolo ukulandela ukhetho olwangeviki edluleyo, lapho abamabandla afikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamlanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelizwe uYoon Suk Yeol, yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhashana obulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Kuhlandla lethu lengxoxompikiswano namuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-Full Council Meeting yabo izolo, lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikeza imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba nguKansila Mpumelelo Moyo osekelwe nguKansila Mxolisi Mahlangu, yena othi ngowebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust endawonye loKansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
In the city council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even the city criticize the government. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. Our platforms are adequate or which is addressing those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, in general, and NISA, the UTIS, and then it's UTIS, and then there are pipes, so we repair our pipes, and then there are UTIS, and then there are UTIS equipment, and then this is not as it. We have come up with our platforms and allow us to engage CRAS, to engage Immunity Direct, to try and meet some of those impediments that affect the progress of the country. I'm not saying anything I criticize, but I'm saying as we criticize it, being at home to a family setup.
Nanto utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi kaKansela Mahla.
Kathesi ebekhona kuMahla iqiniso bayala besaba isandla yasendlo tshaba ukuthi khona bahamba kakhulu sila two vocals ufenga balisuka ba recola ngoba le ndlo nje ngithi politics abani yoMahla ungabathulwele kakhulu abantu bafina nje bebone ngani twali yafanana lonke then ngabafela choice one kuleza ukuthi let us vote for the majority there is always work and every power second is the opposition politics here in Zimbabwe, like what you're saying. And that one is absolutely that you are losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
Na Nanto Utaba, Councillor Mahlangu Sibuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele uThabo Ncwadi.
Uyabona ubhuti uThembelani raises critical issues kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi siyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight noma abantu esidila labo siyabazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe besifuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye izinto. Mina ngakhulela ekhaya abadala babesithi kwesinye isikhathi uyazenza isuphu okunye nathi njengabantu abavele beminyenga ngoba ifundi livela ku-treasury ka-minister we-finance and eZimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall?
Angeke ngikhulumele abanye ama-councillor. Personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict record akuna muntu olelungelo lokurecola anzake ngizwe nemichabango ithekisa abantu ukuthi uzabarecola bangakhuluma ngohulumende. Thina asanike imandate ngoba uthabango usecretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsnezimowe. Of course kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambanike kukhuluma nini nekunje lokhu kukhulumeni kumekuphandle
kodwa lisebenza lapha.
I-TPC libandla ebelikhokhelwa nguChamika owaresignayo wathi ibandla. Ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuChamisa esihluka. Esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi. Never mind about the splinter TPC kulaleyi kulo B kulo C kulo bani. Wasil under it ithi nekhokhelwa ngupresident Westman nobe siye siyazi ukuthi i-TPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabakhansela ze-TPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Nato.
Ungakuthi wamafitane ukuthi mina ngomuzwa ukuthi Mahlangu ugodo ngayo ukuthi nalo singaicinga mhlawumbe izajani kithi ukusibulawayo because siyakwazi ukuthi ilizwe lethu yonke into i-centralized nayo ukuthi yini ngangumlalelo ukuthi ugodo uyazavalinar bayadominatwa kumbe singathi ilwandle labe likhusa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources. Okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana. So fele ukuthi ngananzela kathi ekumakhuluma ngama-TPC maybe mhlawumbe bangamahlandi amathathu kube sokuhluba labo-blue movement ekhanya kukhanya bangakodwa bena bephuma leqhinga lokuthi sinyenza okwesinanakazane kufana kwenza ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okhaba nasithi ubani okhathele kathana abantu abaqale wachaphisa wangichaphisa lami ikwasele kwenzela ngapha uyeza kuqothwa ngapha uyesaba ukuthi ebandleli ukuthi alingaba namandla ukuthi kuqothwe. So sekumele ukuthi lawe uphile kuzokwanisa ipendleliyena ukuthi lawe ufike ngezipho uhamba ndawonye labantu labo njengakade ngakhangele phansi ngiyakuvamanga ukuthi kube lama-parties amabili kodwa kathe sike mabili kandiibabaza kule nto ngakajabanga lapha lanxa wamiswa but ama-court can overturn at any time bazele hayi ubaniselikholiwe bayabekwazi athathe ama-councillors amabili apho ngabanjwa izathi kwakuyabalamacala thize. So khonokuyana lapho ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngantoa besevalile ngoba khonafana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 labo 18 basezibe kwazi zobavuka sebebhethiwe. So kathesi abantu bahlalele evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo kodwa
ya uqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-resident akobulawa namaodizi achiyeneyo basiland batshele kuma-WhatsApp group lapho esidile ongakhona ukuthi ngasifuna ubulawa yaphi kuyo ngendlela oyenzanso bangashawudi kuphela but lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basidonse indlela basiqoqeda amakhanda ukuthi ubulawayo aphumelela lonaye.
Lo ngukhansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe ibekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni atshiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngoZibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokwephula abafana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU PF uhulumende weMelika uyabethesa izitheso zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezitheziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezitshiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziyo ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump ngumuntu oqakathekisa into zeMelika. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlalakahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhonzela nge-team yakhe lana yesithi yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa iMelika leMexico. So mbona ngazathi uzawuqakathekisa khona.
ELeMelika siyazi ukuthi liyazihlupha kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo. Yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba iMelika isithi babusa kubi. UTrump sizabona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye bayakukhuluma kodwa angisana qiniso lokuthi baza kuqakathekisa njengembuso leyi edlulileyo othi waqakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise. Mbona ngazathi kathesi bazaqakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu ne-democracy iqakathekiswa njani.
Njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives, singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademokrasi lizathola indlela zokuvimba?
Yebo ye, isikontrola ilower le-upper house. Kodwa ungakhangela umbuso we-America kawufanani lowezane. Owezane yilwane ukuthi uma sithethe amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe njalo ekwinhlanganiso yeibhethu likaZulu. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngingeleli kuStudio 7 lathi sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abaseplantryside bayahola yonke into lendlala abayizwa kangakho ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngapha esayidini lekhezi abantu abaholi kutsho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi eplantryside kuyahola. Kathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhetha.
Sali bonani, sali bonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjani. Mina igama ngiluku out Ngwenya, ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe ungu-Edward Sadomba obesebenza e-National Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. Igama likamama nguThembelihle Ngwenya, ubaba lo mama bahlangana eSwamils lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho mama wayehlala khona. Ongabe elolwazi ngicela angithinde kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 57 94 +267 78 74 47 57 94 Bengicela usizo ngalolo daba.
Kubingelela abalandeli bonke abakuStudio 7 lalaba abasiphathele iindaba ezimnandi kuStudio 7. Ngicela ukubingelela izihlobo nabangane. Kubingelela uElinet Sfanda, loRichard Chuma, loSlivia Moyo, loPhosi Mengwena. Ngithi kabaphile ngabanye izihlobo engingazihambanga ngamagama. Ngithi angilawo amaningi. Ngajabula ngabe i-audio yami le ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela. Labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo
sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siligqiba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Ngutabo Kancane.